mabira atiri kuita ari kutanga muzvechishanu mugweru tozobva ipapo toenda kublawayo mangwana acho musi wemugovera vhiki richatevera iro musi wa14 na15 tichaita mabira kubetbridge nekumasvingo vhiki richatevera iri tonoita rimwe bira kukadoma toita rimwe kumasvingo toita rimwe kuvictoria falls toita rimwe kukariba then tozovhara gore musi wa31 muharare paHICC.
Ko vanenge vachida kutenga matikiti ekupinda mumabira aya vanawana kupi?
Zvatakaita ndezvekuti matiketi aya anowanikwa paino click and pay. Nekuti takaona kuti dzimwe nzira dzekutenga nadzo matiketi dzaitaya inonzi manipulation yekuti vanhu vaizogadzira matiketi avo efeki.
Tiri kunzwawo kuti mukanya vachange vachiimba nevamwe vaimbi zvikuru vari kusimukira apa. Ndevapi vamwe vacho uye sei vatora danho iri?
Danho iri rakaitwa navamukanya chiri chido chavo chekuti vasimudzirewo vechidiki remumhanzi. Sezvamunozivawo mukanya ngati zera ravo rinenge ratifambei. Saka wose munhu ari kuona kuti zera ratifambei vakuonawo chiri chingati jana ravo rekuti vaitewo vachisimudzira vechidiki, vaitewo vachivaratidza gwara. Saka zvatakaita ndezvekuti takati vaimbi vari mumacities munzvimbo dzatichanoitira mashows iwayo ndova kwatichange tichiwana vanhu vanenge vachiridzana navamukanya. Saka tanga tichiri kufinalize list yachona yevaimbi vese vatenge tinavo, asi mugweru ndinokonfirma kuti tine mazvikwata zvinoita zvidzina. Asi pane chikwata chinonzi Samukoko, pane chikwata chinonzi House of Stone, uyezve pane muimbi wechidiki anonzi Gary Tite anova mwana wemuimbi ane mukurumbira anonzi William Tite. Gary Tite akanatsurudza anengati imwe nzira yavamukanya yakaita mukurumbira inonzi vanhu vatema, akairovawo nemarimbiravo vechidiki amazuva anaya. Asi Gary Tite tichange tinaye pamashozi ese kumaprovinces kwese kwatichanoridza.
Ndatindironge musika kukomba kabana timonire kanzuru rabarabata ndatindivaise madiri kumbari Babylon rabarakanya kuti ndite okana mani chenja kumba kumba rabarakumba saka vasikana kana tikabatana tinokunda zvinhu zvakawanda saka Afrika kana tikabatana.
Bulawayo ndinokonfirma kuti hatina kuwana vaimbi vakawanda vanova vakaresponda kumaapplications edu, asi tine mumwe wedu muimbi anonzi Jays Marabini. Victoria Falls kune chimwe chikwata chinonzi Kwaseka. Handisati ndave nelist full list yachona yese, asi ndinoimba kuti pakupera kwerino vhiki tinenge tave nelist yese vaimbi vanenge vakatsigira pamabira aya tukuru.
Money to say, man, one day. Ndauna maburu kwa zero vaiwe. Ndauna maburu kwa zero vaiwe. Thank you.